Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 26, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica kumusangano wekushandisa umhizha munyaya dzekutungamira nekusimudzira nyaya dzezveupfumi kana kuti Transform Africa Summit kuVictoria Falls. Zimbabwe yotengera zvimwe zvizvarwa zvayo zvakatiza hondo kuSudan matikiti ekuuya kumba kubva kuSaudi Arabia. Paramende iri kuongorora magwenya ose emagetsi munyika kuti ione kuti sei nyika ichiramba ine dambudziko rekushayikwa kwemagetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamende inoona nezvemhando dzemoto iri kutenderera nyika yose ichiongorora magwenya emagetsi uye zviri kupa kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rirambe richienderera mberi munyika. ZESA, iyo inoti zvinhu zvave kuita hazvo nani, yakaudza paramende kuti kushayikwa kwemari, zvikwerete pamwe nekutizwa nevashandi vachienda kumaforo manyoro ndezvimwe zvezvikonzero zvapa kuti dambudziko iri rive gangaidzwa kumukwenyi wemhezi yavavira mudumbu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mangwana komiti iyi iri kutarisirwa kuti inenge iri paulawayo power station isati yaenda pamavale pane gwenya rinoshandisa simba rezuva. Nemusi wechishanu inenge iri pamagwenya anoshandisa marasha pawangi power station isati yaenda paZimbabwe Zhongjing Electrical Energy kana kuti ZZEE Thermal Power Station. Vakapanobada chigaro chemukuru wekambani yeZPC Injinia Nobet Matarutse vakaudza komiti paHarare Power Station nemuswe muvhuro kuti kushaya mari nemutengo wakaderera wemagetsi zviri kupa kuti adzimwe dzimwe.
De hurumende yatibatsira kuti nyaya yemutengo wemagetsi uye unowirana ne zvatinotarisira kutinge tinazvo kutigadzire magetsi acho. Nekuti kana zvikange zvisina kutsarukana zvinogona kutinetsa kuti tirambe tichikwanisa kuti magetsi adi asvike kuvanhu.
Kambani iyi ine chikwereti chinodarika zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti 100 million US dollars kubva kumakambani anovatengesera magetsi kubva kunze kwenyika. Chikwereti chinodarika mamiriyoni makumi matatu chemadhora ekuAmerica kukambani yemvura yeZimbabwe River Authority pamwe nechikwereti chemabhiriyoni madhora gumi nematatu emuZimbabwe pamakambani anovatengesera marasha ekugaisa magetsi. Vamatarutse vakatiwo kunyange hazvo mvura yakambonetsa kukaribha zvave nani nekuti magetsi avari kugaya akwira kubva pa 250 megawatts kutanga kwegore kusvika pa 500 megawatts kusvika pari zvino. Vamatarutse vati kunyange hazvo paine Wange Unit 7 iyo yave kuunza 350 megawatts neWange Unit 8 iyo ichaunza 300 megawatts mwedzi unouya, mamwe magwenya asakara sezvo ashanda kwemakore anodarika makumi mashanu. Kunyange ZPC iri kuti zvinhu zvave kuita nani, mumwe mugari wemuHarare vaHuni Dongo vati achiri kunetsa.
Magetsi kuimburuva ka masikati fanga kwedu kuindastri ari kuenda because indosenzera kuheavy industry. Ndo heavy industry yacho yemuno muHarare
neproduction
ndudze nekurugaro kumagetsi ari kuenda, saka vanhu vakuti vaisenza usi.
Asi mutungamiri wesangano runomirira vemaindastry munyika Reconfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Macheza vaudza Studio 7 kuti dambudziko remagetsi richiriko asi zvave nani zvichitevera kushanda kweunit 7 kuwange.
Hasati awasvika patoda kuti asvike zvinoreva kuti muchina umwe chete wavakwanisa kutangisa, umwe wechipiri uchange uchitangiswa manje manje. Saka kudapa inotera kuti vatangise wechipiri wacho, zvinobva zvatidzorera pata apiri nguva yakapera iyo.
Vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vaElias Musakwa vanoti vakapedza ongoro yavo vachaiendesa kuhurumende.
Tiri kutenderera mapower station ese ari munyika tichiona kuti magetsi avari kubuditsa ari kuenderana here nemagetsi anokwanisa kubuditswa nemishini yavanayo.
Zimbabwe inoda magetsi anodarika 2100 megawatts pazuva, asi pari zvino inonzi iri kukwanisa kuwanisa nyika 1400 megawatts chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kumusangano wekushandisa umhizha munyaya dzekutungamira nekusimudzira nyaya dzezveupfumi kana kuti Transform Africa Summit kuVictoria Falls. Panga paine vatungamiri venyika vanosanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vaLazarus Chakwera vekuMalawi, King Muswati VIII vekuEswatini navaHakainde Hichilema vekuZambia. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimudzira vemabhizimusi. Dingindira iri rakananganawo nekushanda pamwe kugadzira zvinhu nekuvandudza upenyu hwevanhu kana kuti Connect, Innovate and Transform. Panewo vakuru vemabhizimusi uye vechidiki vari mumabhizimusi akanangana nezveumhizha neumhetura vari kupindawo mumusangano uyu. Vachitaura pachiitiko ichi, mutungamiri wenyika vaMnangagwa vati Africa yange yasarira.
It has taken quite some time for Africa, when it became independent, to immediately...
Nyika dzemuAfrica padzakawana kuzvitonga kuzere hadzina kukurumidza kutambira nyaya yekuvandudza zvinhu, zvikuru munyaya yeumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko nekuita bhizimusi. Nekudaro yasvika nguva yekuti tiite izvi kana tichida kubudirira sezvakaita nyika dzakabudirira. Izvi tinofanira kuzviita nechimbi-chimbi kuti tisasarire kumashure segotsi.
Mumwe ataurawo pamusangano uyu ndimambo Muswati VIII, avo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair nemusi wechishanu, uye vanga variwo pagungano iri ranhasi.
Zvinhu zviri kuchinja pasi rino zvekuti tikada kuita zvekusaririra hapana chinobuda kuti tivandudze mabatiro atinoita basa.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti misangano iyi yakakosha asi kazhinji misangano iyi inogara isina hwaro, uye vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Dambudziko huru riripo kana dambudziko rakakura randinoona nderekuti kutaura vatungamiriri vanenge vachitaura asi pazviitwa apa nechipamberi ndo panenge pasina kusimbaradzwa, vachida kusunga dzisimbe kuitira kuti zvese zvinotaurwa pamisangano yakaita seizvo zvibudise.
Musangano uyu uri kupetwa nemusi wechishanu svondo rino. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vaudza Studio 7 kuti hurumende yakwanisa kutenga matikiti 49 kana kuti 47 kutakura zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabviswa kuSudan uko kune hondo inotyisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugejo.
Pachi pamwe vaZulu, ndine dakudzoka kwamuri zvakare nichikuzivisai kuti hurumende yedu yakwanisa kutenga matickets 47 ezvizvarwa zvayo zvatakabudisa kubva kuSudan tichizviendesa kunyika yeSaudi Arabia. Saka tazobva tatenga matickets okuti abve ikoko achiuya kupi, vachibva vauya kuno kumusha. Hatina kukwanisa kutenga matickets evanhu vese sezvo ndege dzichinetsa, asi vanhu vedu havo pakanaka havachisiri mumatambudziko ehondo. Saka first batch richasvika ritandora tatengera matiketsi.
Ko vamwe vasara
takumhanya mhanya tichitsvaka chi mamwe matiketsi evamwe kuti vazotevera futi. Mukatarisa chero panga ari pane pfenyuro pese, nyika zhinji dziri kuti chiri kumushishi dziri kutotambudzika zvikuru kuti vobudisa sei zvizvarwa zvavo kubva kuSudhani, asi Zimbabwe haa yakwanisa kutobudisa zvizvarwa zvayo zvese zvese zvava zviri kwakatandauka kuti zvizouya kumusha.
Vanga vari mutauriro webasi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoni Ncube vanoti vari kutarisira kuti Zimbabwe inge yapedza kubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika panopera gore ra2025. Hurumende inoti zvikwereti izvi zvave kusvika mabhiriyoni gumi nemana emadhora kana kuti $14 billion. Pamari iyi pane mitero yekutadza kubhadhara zvikwereti kana kuti maarias inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti $6 billion. Asi vamwe vanoti zviri kutaurwa navanxube izvi havafi vakazvikwanisa nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira huori huri muhurumende nezvimwe. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanxube vanoti vave neurongwa hwakajeka hwekuti Zimbabwe inge yapedza kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano ekunze anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, Paris Club, African Development Bank AFDB, European Investment Bank nedzimwe nyika. Izvo zvinotevera rwendo rwavakaita svondo rapera kuAmerica kwavakaita misangano nevamiriri vemasangano aya.
Tiri kuzama kuti tibhadhare zvikwereti zvetu kunze kwenyika. Izvozvi takatanga urongwa nemacreditors kuti togara pasi tokurukura kuti ivo vachaita chii vachitibatsira, isusu toita chii tichanda tese. President started this process. Zviri kufamba zvakanaka. Izvozvi ndiri kubva kuWashington kuIMF neWorld Bank tichikurukura nenyaya izvi. Ndirikufunga kuti maybe pakupera kwegore ra2025 denge tapedza yenyaya yekubhadhara zvikwereti zvetu kunze kwenyika.
Asi vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vebato rinopikisa reCCC vati zviri kutaurwa navanxube izvi ndezvemugodzi matsuro.
Izvi kuti zviitike zvinoda kugadzirisa nyaya dzinobata kutonga nyika zvakanaka, kutevedzera mitemo, nyaya dzekuita sarudzo dzakasununguka, uye chechitatu chinova chakakosha chekuti Zimbabwe yakazvipira here kuratidza kuti haichadzokere kwayakabva. Izvi zvose hazviitike pasi peutongi hweZANU-PF, saka nokudaro Muturi Ncube anofanira kunge akadhakwa kana kuti ari kurota kana zvese zviri zviviri.
Izvi zvatsinirwawo namuzvina bhizimusi uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Economic Movement vaDivine Mafa.
Mari dzakaburiswa muZimbabwe dziri mumabhengi evakuru vakuru dzinodarika $100 billion kubva musi wa2005. Ndo zvatakatarisana pano kana tichianalyza neinonzi artificial intelligence. Tipei mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour Economics and Development Research Institute Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vatiwo nyika ine zvicherwa zvakawanda zvingakwanisa kuti nyika ibhadhare zvikwereti zvayo kunze kwenyika, asi pane huori mukutengeswa kwazvo. Izvi zvinoteverawo firimu rakaburitswa nanhepfenyuro yeAl Jazeera iro rakaburitsa pachena kuti goridhe remunyika riri kuburitswa nekutengeswa zvisiri pamutemo.
Mashandisirwo atinoita anoitwa zvicherwa izvi hazvisi kufamba nenzira yakati twasa twasa. Mari yakawanda iri kubuda nemisika isina kuti twasa twasa, zvichireva kuti mari yakawanda Zimbabwe iri kurasikirwa nemari yakawandisa chose.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakamboudza bepanhau reChronicle kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvemadhora kuburikidza neuori. Vakanyenze vanotiwo zvirongwa zvakakwereterwa mari nehurumende zvinofanira kubuditsawo mari yekuzvidzosera.
Chikwereti hachifaniri kunge chichinetsa kubhadhara nokuti chakatorerwa mari yechikwereti chinofanira kunge chichidzora mari yechikwereti ichocho. Asi kana mari yechikwereti yakatorwa kuti idyiwe ndopane dambudziko kana vanhu vakadya mbeu.
Asi vanokweretesa mari vanoti nyaya yekusabhadhara zvikwereti ndiyo yapa kuti Zimbabwe itwe seyakageza negoka munyama, vachitiwo zvirango zvakatemerwa vashoma vanotonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe Nyamudoka vanogadzira waini inonzi Kumusha Wines vari muSouth Africa vanoti vari kufara zvikuru nematambirirwo ari kuitwa waini yavo muno muAmerica. Pari zvino vaNyamudoka vari muguta reWashington DC umo nezuro manheru vakaita gungano rekushambadza waini dzemhando nhatu dzavanogadzira. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tiri muno muWashington DC, ndadzoka zvakare, ndandiri muno mugore rapera munana October. Nhasi ndandiri panzvimbo inonzi Andy's Pizza, mumaketa mawine tichitengesa. Ava achitambirwa zvakanyanya zvisingaiti. Waini yechena yedu yakurumidza kutopera, vanhu vasatotombotanga. Tandine Pinotage, tandine Rosé, nesufio Blanc. Saka ndiri muDC kusvika chishanu. Tichange tichifamba mumarestaurant, mumashop anotengesa mawine, tichiona vari kutengesa wine, tichipromota. Then ndabva kuTexas, kwandandichiitawo same, kwandabva nekuSavannah, Georgia.
Muchibva imo muno muWashington DC, muchange makananga kupi? Uyezve munofungidzira kuti muchatambirwa sei?
Tichibva kuno kundakananga kuMichigan, kuDetroit, then ndozopedzisira ndiri kuVermont, todzoka zvedu kumusha kuAfrica. Tanga kwa May.
Mungati imi imo muno muAmerica, muzambiringa wenyu uyu uri kutambirwa sei? Taona muchitaura imi kuti muzambiringa wenyu wewhite wine wabva wapera pamasvika ipo pano. Mungati vanhu vanga vachiti chii nemuzambiringa uyu?
Kutambirwa zvakanaka chaizvo chaizvo. Nenyaya yestoriyo nekurarama kwandakaita vanokutambira. Ndingati muAmerica tiri kutengesa zvisingaiti, tama 37 states. Ende tukuramba tichingowedzera, saka ndoona unge waini iri kutambirwa zvakanaka chaizvo sechizvarwa chekuAfricawo, nekuti ndiri muZimbabwe wanekwa chitionawo nenyaya kwandakabva. Tiyo waini yacho inonakawo zvayo, saka ndo chimwe chiri kuita kuti ifambe. Quality iri right, mutengo wacho uri right futi.
Tinoona zvakare kuti vanga vari kunyanya kutambira muzambiringa wenyu, taona vari vechidiki, izvi zvinozvitambira sei?
Ya, ndozvatinotokurudzira chaizvo, because muwine tirikuona vechidiki vari kuwanza kuenda kumaspirits, kumawana vodka, wana brandi. Saka tikaona vechidiki vachimwa waini tinotikurudzira, because toza industry icharamba ichienderera mberi. Vakwegura vachamwe waini yakawanda, vanenge vachikomwa magirazi 1-1 zvichikuda vanomwa mabhodhora but vasingararadzi.
Saka vanenge vachida kutenga waini yenyu vanokuwana ipapi
muAmerica? Ndofunga chanonyasa kurayira vanhu ndechekuti taamo mumastates akawanda, saka chinondibatsira chaizvo ndechekuti shop inotengesa zvedoro inenge iri padhuze newe, ukasvikapo kana vasina wotongowanetsa kuvakumbira kuti aiwa ndikuda kumusha waini, inowanikwa pakati muno mirimo muDC. Saka inoi ndo shop yangu, ndoda kuti mundistokero. Izvozvo zvinoita kuti ndibatsirewo kuti ndive ndichiwanikwa kwakawanda. Otherwise zvandataura kuti iri kuwanikwa mumastates akawanda, kubva kunana California, Colorado, kunana New York, kunana Texas kwandabva. Saka we are in 37 states. Saka airi nyore kuwana.
Vatinashe Nyamudoka, chizvarwa cheZimbabwe chinogadzira waini, vanga vari parunhare muno muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America, tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeKenya iri kuronga kupomera nekutonga zvizere mumwe mukuru wekereke anonzi akanyengetedza nekunyengera vatendi vake kuti vatsanye kusvika vafa kuitira kuti vaonane naMwari. Vari kuferefeta vanoti zvikwata zviri kuchera musangore Shakahola pedyo nekereke yaPaul Mackenzie zvakawana mitumbi makumi mapfumbamwe. Hurumende yava Joe Biden muAmerica iri kuruka zano rekugadzirira kutambira zviuru zvevanhu vakawanda zvingangosvika kumuganhu weAmerica neMexico zvichida kutsvaga upoteri zvichitevera kutarisirwa kupera kushanda kwemutemo weCOVID-19 wairambidza kufamba-famba kwevanhu mwedzi unouya. Urongwa huri kuitwa hunosanganisira kutsvaga nzvimbo dzekuti vanhu ava vasvikire, kukasika kuburitsa vanenge vapinda zvisiri pamutemo uye kuwedzerwa kwekuvhenekwa kunze kwenyika kwevanotsvaga upoteri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navaNSD Hama Musuo vanova murimi ane mukurumbira vachirima vari musare muEngland. VaMusuo vanoti vanorima mapurazi akawanda avanoita zvekushandisa vachibhadhara mari, pamwe pacho vachingonzi varime zvavo pachena pasina mubhadharo. Vanorima chibage chichena chavanotengesa chiri chinyoro, manhanga, nzungu, mbambaira, muboora nezvimwe zvirimwa zvekumusha. VaMusuo vanoti pari zvino vakarima maeka makumi mashanu echibage chichena pane rimwe purazi ravo. Asi vanoti dambudziko ravanonyanyosangana naro nderekushaya vashandi vakakwana zvikuru munguva yekukohwa zvirimwa zvavo. VaMusuo avakadzidza zvemabhuku emari kana kuti accounting vanoti kunze kwekubatsira vana vekuZimbabwe nevekuchamhembe kweAfrica nekuti vawane chikafu chekumusha, vanoshandisawo dzimwe dzemari dzavanowana mukubatsirawo vanotambura. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu ndinorima kuEngland nemafama akati kuti ari munzvimbo dzakasiyana. Iri nyaya dzekurima, ndinorima magwere ewhite chibage chichena, ndinorima muriwo, ndinorima manhanga, miriwo yakasiyana-siyana, wana tsunga, wana repi, wana mboora, watinotengesa throughout the UK, pamwe chete nemagwere acho nechibage chacho.
Muri kurima minda yakakura zvakadii kana muchiti mune nzvimbo dzamuri kurima?
Pari zvino chibage tinorima about 50 acres zvechibage. Then tine mamwe mazimwe mahectares atinorima muboora, tozoita mamwe mahectares atinorima manhanga, tozorima mamwe muriwo atinorima futi watinotengesa.
Makapinda sei munyaya dzekurima uye chii chakaita kuti mude kunge muchirima kwakare kuEngland?
Inini kukura kwedu takakura tiri pamusha, tiri kumaruzevha, tobva kumanyika uko kubhonda. Saka takangokura tichingoita zvekurima, upenyu hwedu hwese kuenda kuchikoro yanga iri mari yekurima. Saka pandakauyawo kuEngland kunoku, pandaigara ndakangotangawo nepagadheni paimba ndichimboona kuti zvinofamba sei. Ndakatangawo muna 2005 ndichimboona kuti zvinomira sei. Saka ndakatanga ndiri pamba. Ibva ndazopiwawo kagadheni, tumagadheni tudikidiki, kwaakuzobva ipapo kwaakuzotsvaga mapurasi.
Muri kuwana musika here wekutengesera zvinhu zvikara muri kumirira kutengesera vana veZimbabwe chete?
Zvirimwa zvedu tinotengesera vanhu vakasiyana-siyana. Kune vanhu vakanyanya vanonyanya kutenga ndevekusouthern Africa, vanoitira nyika dzakafanana na Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, South Africa neyekunana Mozambique nana Botswana.
Muri kutambirwawo sei nevana veZimbabwe variko kwakare kuEngland?
Vana veZimbabwe vari kunoku vari kufara maningi, varobva kufara maningi vachiti vakomana muri kutiunzira kumusha padhuze. Saka nguva nenguva zuva hariperi sati tabvunzwa kuti mune chakati here, muboora wako here, magwere aibva here baapakti. Saka vanhu vari kufara kuti vanenge vasiri kusuwa bakufunga kumusha nguva dzese kana vachiona zvirimwa zviripo.
Tatotarisawo kuti mune maprojekti here kana zvimwe zvamuri kuitawo zvokubatsira vangava vanoshupika vari kwakare kuengland kana kumusha?
Hongu, tinobatsira. Tinoona vanhu vanoerwa nenhamo dzakasiyana siyana apo nepapo, vanhu vanenge vachingokumbirawo rubatsiro. Tinoedza nepatinogonawo kuti tibatsire vangava vanhu vari munomo nevanenge vari kumusha. Fanga nhamo yekumusha tinenge tiinawo, tichikurudzira achibatsirawo nepatinogona.
Mune tarisiro here yekuti mune ramangwana mungadzokera kunorima muri kumusha kana kuwedzera minda yamuri kurima pari zvino kwakare kuengland?
Ndine tarisiro muno muengland kuti hongu dai maketi yacho yairamba iripo, takwanisa kuwedzera pekurima. Ende shuwiro yanga iripo yekuti dai zvaibvira taonawo maminda kumamisha ikoko kumusha, taikwanisa kunge tichizonge tichizoendawo kumusha, bhozi nguva haisi kumira tiri kuchembera.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera vakawanda vanofunga kuti kana wabuda muZimbabwe waenda kunze, waenda kumafura manyoro, haungatarisirwe zvakare kunotamba nevhu.
Aiwa, ndinoda kukurudzira kuti munomu vanhu vanopiwa tumagadheni twavo twekurima. Muivhumu tinogona kurima zvinhu zvinotibatsira kazhinji zhinji zvinhu zvine utano, ungave muriwo kana chingava chibage chacho kana magwere acho. Saka tinokurudzira vanhu kana vainewo mukana waonewo pekundorimawo chikafu chavo, sekundorima kwataingoita kumusha kuti taingorima tine tumagadheni pedu apo nepapo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nava Ernest Hama Musuo, vanove murimi ane mukurumbira vachirima vari kusari kuengland. Dare remajistrate riri kutarisirwa mangwana kupa mutongo waro panyaya iri kupomerwa mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe, vaJacob Ngaruvhume. Vamwe vari kupomerwawo mhosva iyi asi vachitongwa vakapatsanurwa mumiriri weZengeza West mudare reparamende, vaJob Scala, mutori wenhau Hopewell Chingono nevamwe. Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti vaida kukonzera mhirizhonga muna 2020. Vachipa ufakazi panyaya iyi, mukuru wemapurisa eLaw and Order mudunhu reHarare, Officer Commanding Crime Edmore Muchineri Perunganga, vakaudza Dare kuti mashoko akaburitswa navangarivhume paTwitter aizokonzeresa mhirizhonga nekusagadzikana munyika, sezvo vachiti vamwe vanhu vakaita sava Jim Kunaka vaimbova nhengo yeZANU PF vakatobuda pachena kuti vaida kutopandukira hurumende. Asi vangarivhume vari kuramba nyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tamirira mutongi wabhati munodzoka kungwana musi wechina masikati na quarter past 2 tobva tapiwe mutongo.
Ii mhosva ipi yamuri kupomerwa chaizvo apa vangarivhume?
Vari kundipomera mhosva yekubva kuna 2020 pai patakanga tichiti isusu ngatiite kuratidzira kwekurambe huori munyika nekuti huori hwauraya nyika. Saka zvino ivo vari kuti kukurudzire vanhu kuratidzira zvakafanana nekukurudzire vanhu kuite mhirizhonga. Saka vari kundipomere mhosva yevanoti muchirungu incitement to public violence, kana kuti takakurudzire vanhu kuti vaite mhirizhonga.
Ndivanani vamwe vari kupomerwa mhosva imwe chete?
Tina Honorable Job Sikala, shamwari yangu, ari kupomerwa mhosva imwe chete ende achikutotongwa. Tina Hopewell Chingono, shamwari yangu zvakare, wakapomerwa mhosva imwe chete akaregerwa kana kuti akakwitwa nehigh court pamhosva iyoyo. Tina Tsitsida Ngarembwa wakanenerwa mhosva iyoyo akakonvictwa akazoregedzwa. Saka ndivo vamwe vevamwe vari kunenerwa mhosva iyoyo pane vandarangarira pari zvino.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nezvemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kumusangano wekushandisa umhizha munyaya dzekutungamira nekusimudzira nyaya dzezveupfumi kana kuti Transform Africa Summit kuVictoria Falls. Zimbabwe yotengera zvimwe zvizvarwa zvayo zvakatisa hondo kuSudan matikiti ekuuya kumusha kubva kuSaudi Arabia. Paramende iri kuongorora magwenya ose emagetsi munyika kuti ione kuti sei nyika ichiramba ine dambudziko rekushayikwa kwemagetsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusemina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazo muhle kweza kusihlwa ngolwesithathu mhla ka 26 kumabasa 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usungulwe namuhla umhlangano omkhulu wamazwe asezwekazi leAfrika owe Transform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls okungokwakuqala ukuthi wenzelwe phandle kwelizwe laseRwanda. Ungene kusuku lwesibili namuhla umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa koBulawayo. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi ukukhuphuka kwentengo yezinto mahlayana okuqale ngomvulo sokuthiye uzulu weZimbabwe esidla luklubhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usungulwe namuhla umhlangano omkhulu wesithupha wamazwe aseAfrika owe Transform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umhlangano lo wenzelwe phandle kwelizwe laseRwanda. Inkokheli yeAfrika ekumhlangano lo esemhlanganweni lo ithi ukuze kube lentuthuko kulelizwekazi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwayo lokucebisana ngendlela zokudala imisebenzi engafinyelelwa ngabatsha ukuze bathuthuke. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Inkokheli yamazwe awezwekazi leAfrika ithi ukuze kube lentuthuko kuleli zwekazi kumele kube lokusebenzelana kwayo lokucebisana ngendlela zokudala imisebenzi engafinyelelwa ngabatsha kusetshenziswa indlela zangalezi nsuku zebulenjini ukuze bazinakekele ngasikhathi sinye bethuthukisa amazwe awo. Lokhu kuphume emhlanganweni owe-Transform Africa owanzelwa eVictoria Falls ngokuhlaziya indlela izwekazi le-Africa elingathuthuka ngayo lisebenzisa inkundla zakulezi nsuku zebulenjini eze-internet technology kwezamasiko ezokulima ezokwemba ezempilakahle kanye lezinye. Umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe wethulele abazinkulungwane phose ezintathu kulumbuthano ukuthunjwa kwamazwe la yikho okuwabisela emuva.
Quite some time for Africa when it became independent to immediately promote science and technology.
Sokuthethe isikhathi eside ukuthi izwekazi leAfrika lapha elatholela khona uzibuse ukuthi nibambisise indaba esiphathelene lezobulembu bemoyeni. Sakhangelela kakhulu impumela yalokhu kwabasithumbayo kwaze kwathi kungekudala sananzelela ukuthi amazwe aphezulu akhiwa ngoba bafaka ezobulembu phambili. Kodwa thina sekufuze sigijime seqe njalo nxa kusenza sibadlule laba basemazweni entshonalanga ngalokhu.
Umongameli Ayikande Ichilema waseZambia obekhona emhlanganweni wanamhlanje uthi inani elikhulu labasakhulayo kalilamsebenzi ngakho kuqakathekile ukubahlomisa ngolwazi langalezi nsuku olusebenzisa ubulembu i-technology.
Ngalumhlangano kufuze sikhumbuzane ukuthi kukho konke esikwenzayo. Ngithanda ukuyitshela inqobe zokuthi kufuze sibe lokuzimisela ngoba sisalele emuva njalo kufuze lokhu sikuhlanganise lezentuthuko ukuze sidale imisebenzi ebantwini bethu abatsha ngoba inani lamakhulu ayi-1.2 billion ngelabantu abatsha abaleminyaka ngaphansi kwamashumi amathathu. Njengoba abanye bami sebethilo ukuthi ngaphandle kokugijimisa intuthuko le kuzaba nzima ukunakekela intsha le.
Umongameli Lazarus Chakwera weMalawi ukhuthaze ukuthi amazwe la asebenzelane ndawonye ukuze lonke izwekazi leAfrika lithuthuke.
And so when it comes to the socioeconomic development of Africa, the only way for us to catch up is to take a shortcut. And the only shortcut available to us now is technology that allow us to go digital in every second.
Uze sibe le nqubela phambili njengezwakazi leAfrika ukuthi lathi sibambe intuthuko le ngokuphangisa. Okumbuzo wokuthi sikwenza njani lokhu indlela ngeyokuthi sisebenze nzima lokuthi sisebenze sonkeni ukuthi iAfrika izimele yodwa ngezentuthuko.
And to work together on connecting the whole continent digitally so that Africa becomes a single digital.
Inkosi yesigwadlene seSwatini umswati wesithathu uthe kufuze amazwe wonke eAfrika ayamukele ukuthi sekuphilwa esikhathini sokuthi yonke into isebenza ngobulembu.
An exciting time where the world is changing at an unprecedented pace. The rate of technological advancement is staggering and the world is more.
Sesiphila esikhathini lapha umhlaba osuguquka khona njalo indlela ohamba ngayo ilamandla ngezobulembo kuyinto eyayingazakali yikho iAfrika kufuzanga isalele emuva. Kuze siqhubekele phambili kufuze sikwamukele lokhu kanye lezizukulwane ezilandelayo emhlabeni lo esiwukhonzileyo.
Umhlangano walonyaka owesithupha owe-Transform Africa wenzela ehoteleni e-Elephant Hills e-Victoria Falls okwakuqala ukuthi wenzelwe phandle kweRwanda phansi kwendikimba ethi Connect, Innovate and Transform. Ungenwa ngabantu abazinkulungwane ezintathu 3,000 abaphathi ntambo abangamachumi amane 40 ingcwethi zemichina yalezinsuku ebulenjini ezethekhnoloji. Omangameli bamazwe amahlanu abalisa iZimbabwe, iMalawi, Zambia, eSwatini leRwanda. Lomhlangano oqalwe ngelwesithathu ugqitshwa ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Ungene kusuku lwesibili namuhla umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa kobulawayo. Namuhla kuqhutshwe umhlangano wabosomabhizimusi o-International Business Conference oqoqwe yinkampani ye-ZITF imanyene le-National Economic Consultative Forum. Ngolwesihlanu lombukiso uzavulwa ngokusemthethweni inkosi yamaSwati uKing Mswati III. Yena ovele esekhona elizweni elande umhlangano weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi ukukhuphuka kwentengo yezinto mahlayana okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla luklubhu njalo inengi lisebunzimeni obumangalisayo. Idola lakuleli lalo liwile kakhulu nxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyangalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili 2000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa sona esikhwele sisuka ku 1200 Zimbabwe dollars saya ku 1430 kusiya phezulu. Okunye okukhwelileyo kugoqela impupho, amafutha okupheka lokunye okuchiyeneyo. Ukukhuphuka kwentengo lokhu kuza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngothi kambe lokho kungaba lomthelela na kundlela uZulu weZimbabwe azavota ngayo kulolu khetho. sixoxele siphathamandla se-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Izinto zikhwelile kakhulu ezihlukahlukeneyo, ukukhwela kwazo kuya ngokuthi umuntu wakhona ungaphi. Edolobheni zikhwele ngendlela engafani lasekhaya, emakhaya zikhwele kakhulu, ngakho isilinganiso sakhona singahlukana. Inyama endaweni eziningi ingezelela idola phezulu, ngokunjalo lento ezinjengamagwili lezinye izilimo zikhwelile, kanti ke njalo isepa yokuwatsha layo ikhwelile. Kusiya ngesitolo, kusiya ngendawo okuyo, kusiya ngokuthi usekhaya kumbe usedolobheni, ngabe ikhwele ngendlela ezihlukeneyo, kodwa ikhwelile yonke into kumbe lezo zinto abantu abazidinga kakhulu, lanxa zingasizo zonke zikhwelileyo, kodwa lezo ezizwe ezisetshenziswa kakhulu ezidingayo ngabantu usuku ngosuku yizo eziqansileyo. Sesimeni lapho esingasoze zeneliseke khona ebantwini abaningi abaphila lapha eZimbabwe ngenxa yobuyanga.
Ungathi kuyini kahle kahle Ncube okubangele ukukhuphuka kwentengo yezinto ngalindlela?
Imbangela yokukhwela kwezinto isimo somnotho esingamanga kahle, sesaqhubeka silokhe sibuthakathaka, awukholi umnotho ngendlela eza kwenza ukuthi kube lula ukuthi kuguquke intengo. Ilizwe leZimbabwe ama-industry lokhe engazuzi izinto, engenzi izinto ezizasetshenziswa ngabantu ngendlela efaneleyo, ngakho ke eziningi zakhona zitholakala ngaphandle. Zithi zitholakala ngaphandle, idola leZimbabwe libe lisiwa, sekusitsho khona ukuthi lezo ezivela ngaphandle zifika sezidula kule ndawo, kungokunye kungumthelela walezo zinto ukuthi zikhwele. Kanti ke njalo kukhwela i-electricity, ikhwelile kulamalanga onaladlulileyo, i-fuel layo isilokhe iqansile injalo. Lezo zinto zombili zilomthelela omkhulu ekukhweleni kwezinto. So ke into esiyinanzelelayo ukuthi ukusilela kwemali yangaphandle, ukuwa kwamandla edola leZimbabwe, ukukhwela kwe-fuel, ukukhwela kwe-electricity, zonke lezo zinto zincedisana ukuthi intengo iye phezulu. Ubala nje lokuthi ezomnotho kazimanga kahle, abantu kabazithembi, okubizwa kuthiwa i-confidence.
Ukukhwela kwentengo lokhu ubona kusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo, kundlela abantu abazavota ngayo?
Yebo, ukukhwela kwezinto kuzaba lomthelela thizeni ekuvoteni kwabantu, kodwa singakwazi ukuthi bangakanani abantu abazaguquka ekuvoteni kwabo, basuke kulaba kade bebavotela bayevotela abanye ngenxa yentengo yezinto. Okwenzeka eZimbabwe kakujwayelekanga emhlabeni. Abantu abaningi emhlabeni odiliza umnotho bathwalise nzima bamkhiphe esihlalweni. EZimbabwe bajwayele ukuthi bavote la yena lo bangela usizi, kuyinto ethusa kakhulu. Ngokuba ukukhwela kwezinto ukuthi balale bangadlanga, abantu behlule ischool fees, behlule ukuthi baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo, behlule ukufundisa abantu babo, akubenzi bayekele ukumvotela umuntu obangela yona leyo nkinga. Yikho kuluhlupho kakhulu elizweni leZimbabwe. Kodwa ke kusengenzeka kube lenguquko enkulu kulesi simo ngalesi sikhathi. Bakhona yebo abaza kuzonda lokho kwenzakalayo, base bevotela amaqembu aphikisayo, kanti abanye bazacimeza kuphela baqhubeke labona laba ababangela usizi njengoba sikubonile eminyakeni edlulileyo. Kodwa mhlawumbe bazaba balutshwane kulalaba abazazonda kakhulu.
Umnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela abathengi, iNational Consumer Rights Association. Owayengumongameli weLesotho umnumzana Omar al-Bashir ogenqulwe embusweni ngomnyaka ka-2019 libutho ubikwa esusiwe entolongweni lapho abevalelwe khona laba beyiziphathamandla kuhulumende wakhe. Njalo amacele omabili alwisanayo athi eleSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces ethesana umlandu ngalokhu. Umanyano we-United Nations uthi amabutho la ayenqaba ukubeka phansi izikhali njengalokho obekukhangelelwe kulandela ukuxoxisana lamanye amazwe agoqela iMelika, ngoba icele linye ngalinye libona angathi lizanqoba. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezikwele Sudan njalo sezilubhekise ekhaya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
ukungqokuzana phakathi kwa maqembu amabili amasotsha ehlukana phakathi akululake ebantwini uma sebefike kulesigaba abakuso ukuthi kuvunyelwane masinyane isizifaya ngoba vele lomunye uyabe khangelele ukuthi angase anqobe okwakhathesi akusoze kube lula msakazi ukuthi sibone isiba khona isizifaya ezadala ukuthi kuphangise kube lokuthula ukungqokuzana kwamaqembu amabili ungathatha nje sithathe isibonelo salaphayana eRussia iRussia yathi ma isiya eUkraine kwakukhangelela ukuthi mhlawumbe kuzoba into yenyanga enyanga ezimbili kodwa namhlanje sekudlule umnyaka kulokho kushayiwana kuleya ndawo nakhona la eSudan asoze sisibone isixazululo masinyane uma lamaqembu amabili esesenazo izikhali esengaba nabo abangane ababasekelayo bebanikeza konke okudingeka empini akusoze sikubone ukunqukuzana kuphela masinyane kodwa ke futhi okuyikhona esikubona kusiba inkinga kakhulu abantu baseSudan abantu kazana esibabona ke besiba phakathi kwalempi belimala balahlakelwa yikho konke abalakho ngoba nje kunabathile abafuna amandla ombuso bengakhathaleli izwe labo
singathi owayengumongameli umnumzana Omar al-Bashir uphephile yini kulokho lizamvikela yini elinye icele lebuthi
sizakhumbula ukuthi u-al-Bashir wayevele engeyena upresident owayekhethwe ngabantu beSudan wayengupresident owayethethe umbuso ngodlakela ngendluzula lokho ke kuyasitshela ke ukuthi ekubuseni kwakhe wayengeyedwa wayelabathile ababemncedisa ukubusa njalo ekukhishweni kwakhe eseboshwa akaboshwa ngayedwa waboshwa nabathile ayelabo kuami othola ukuthi ukuhlukana lokhu kuyawathi elinye iqembu kuyalithinta kakhulu ukuthi lingakuleli side elokweseka bonke laba babothiweyo ngiyakholela ukuthi abaningi abantu baseSudan ukuphepha kwakhe bengabe bengelandaba lakho ngoba kuyacaca vele ukuthi ukuze kusuke ke khona lokho kungqukuzana uzathola ukuthi kukhona abangakuside lika al-Bashir abangabe bebe ingxenye enkulu yokuphehla konke lokho sokukhona esikubona kuqhubeka eSudan ngoba phela abantu laba abakhangelela ukuthi kunengi okuzoba lahlekela ekuhambeni kwesikhathi nxa leli qala kade lokho liqulwa lisiya phambili kunengi futhi khona kuyi-ami akade singababona belokho beboshwa kusiya phambili
umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yehlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 Induna uDakamela wenkayi ogama lakhe lokuzalwa ngumnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usethayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla kunhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwalinyanga ezibalisa ukwakhela izakhamizi eziswelayo izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo Induna uDakamela usungule inhlelo lezi ngokusemthethweni kumaviki ambalwa edluleyo emkhosini lapho bekuthe gwaqa inkokheli zomdabu zeMathebeleland iziphatha amandla zikahulumende amalunga edalela eParliament inhlanganiso ezizimeleyo izakhamizi zenkayi kanye lenye inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, nansi linduna ixoxa lo sithandekile mhlanga we Studio 7.
Sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenze amalanga amanye adlulileyo sibe lo sithulethuma labomama asebenza labo beyi-COVID indlovukazi wakhontributha i-$1,000 ekuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele kumbeukuthi i-foundation le iqalile idakamela foundation izize idlondlobale ibe le simo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa ke bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise kuze ngayo yonke indlela yokuphila. Sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimweni sabo sokuba mpofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa. Kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho ngenxa yokuthi sidinga umuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sakhangela kakhulu, so sikhangela ngamazinga ngamazinga sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa-ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo, kumbe ngenhlanganelo leyo esayifakayo siyisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese sisiba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhipha kumbe izalukazi kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebe namabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethi ngokuthi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizwa sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphothela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi ngoba usizo.
Leyo yinduna yenkayi uChief Dakamela ogama lakhe lokuzalwa ngombusi Bekuthemba Ncube obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Dumi Moyo, umqondisi wenhlanganiso yeDumi International enika izibhedlela imibheda lemitshina njalo ethuthukisa izikolo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngiyasebenza lapha eNgilandi, ngikhangelele izinhlelo zokufundwa lenhlelo zempilo engathi health and education. EZimbabwe ngikhangele kakhulu izona lezo inhlelo futhi ze health and education. Kakhulu ngikhangele ukuncedisana lezibhedlela zakithi. Lapha engibona khona ukuthi kuyasilela ukuthi ngiphathise ngalokhu engiyabe ngikwenelisile ukuthola okunye engiyabe ngiphathiswe ngezinye inhlanganiso ezilapha eNgilandi. Ikakhulu nxa sikhuluma kunje sithumele imbheda emihle kakhulu, imbheda e-electric, imbheda that will make things easy to adjust, ezakwenza kube lula kuzigulani, ezakwenza kube lula lakubomongikazi lakubodokotela ukuthi bafake i-level yalapho okufunakala ukuthi umbheda ube khona without straining themselves kumbe nokukhothama kakhulu.
Okunye-ke kuyini okwenzayo baba Moyo?
Okunye engikwenzayo lesengikwenzile ukuthi siya-adopt-a ama-ward la siyabe sibona ingani hhayi sibili adinga ukuthi ancediswe kakhulu kangako, senze le singakubiza ukuthi yi-renovation ngesikhiwa, angikwazi ukuthi ngesintu kungabizwa kuthiwe kuyini, and facilitate izintwana nje zonke ziyabe zifunakala ukuthi sincedisane le community yakithi koBulawayo ikakhulu endaweni yasemathebelelenti yonke nje.
Ezikolo-ke liyenzani baba Moyo njengeDumi International?
Siyancedisa ukwakha izikolo, siyazakha izikolo, sirenovate lezi eziyabe zidilekile. Kuya kube lama-report ukuthi isikolo sesidilizwe lizulu, lesesidilizwe isiqhotho. Sihambe ngikhona ngalesi asesa siyekhangelela umumo ukuthi ufunani. Umumo ngabe ufuna ukuthi leso sikolo, leyo classroom ethethwe ngumoya ilungisiswe kutsha kumbeni iyakhiwe kutsha. So siba khona le nhlelo zokuthi siyakha ama-blocks from the ground, from the foundation. Ezinye nje sizirenovate, sifulele kutsha. Sibe sesibathengela lama-deski ezikolo, sibe sibathengela lamabhuku, sibafakele ama-office blocks. Kakhulu ungakhangela isikolo lesabathi iMapengani eFilabhozi. Akula esinye isikolo esingafika khona laphana eMapengani. Ungabuza uzulu wonke okhona ngale eFilabhozi, uza kutshela ukuthi iMapengani is number one, ngoba we have done a lot.
Inhloso yenu kuyini khona?
Ukuthi sincedisane le community kuphela zwi. Sincedisane labantu abahluphekayo kuphela zwi. Akula enye inhloso efihliweyo ukuthi kumbeni ngemva kwengqondo zethu kulalokhu lalokhu. Ukuncedisana lenhliziyo, ukuthinteka kwenhliziyo zethu ukuthi sincedisane. Kuyilokhu ukuthi mina lapho engakhulela khona ngikhangele i-background lapho engavela khona ukuthi ngahlupheka kakhulu, njalo nxa ngiselizweni ukutholakala izinto ezinganceda abantu bakithi ekhaya, amboni ukuthi kuyini okungangehlula ukuthi ngibe ngikontinue ngizama ukuthi ngidobhe lokho okudobhakalayo ngiyenceda ekhaya. Ezinye izinto that we take for granted lapha uyabonga ukuthi lokho nje, kodwa nxa sokufikile esikolo kumbeni esibhedlela usukubona sokusetshenziswa ngabantu abaningi, usubona nje ukuthi sengenze umehluko omkhulu empilweni zabantu, kube sokukujabulisa kakhulu enhliziyweni yakho ukuthi lami bengihlupheka kodwa now bakhona kade behlupheka njengami, sengenze umehluko empilweni zabo.
Kodwa-ke phosa awukugcina khonapho Moyo,
ngithanda ukubonga nje ukusebenzelana le community zonke zona lezi eziyabe zisebenzelana lazo, ikakhulu-ke okwalesi sikhathi ke mbongelo ujaha lo u-Ezra esimthumileyo ukuthi abe yi-representative yethu ukuthi amukele imibheda le esiyithumele esibhedlela sakithi empilo, ukuze ukuthi bayamukele ayinikezele lapho abazayisebenzisa ngokusemthethweni.
Umnumzana Dumi Moyo, umqondisi wenhlanganiso yeDumi International, sixoxelayo eseCoventry kweleBhilithane. KuLive Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
See Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka neZimbabwe.